A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Friday, November the 15th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we're traveling back in time to 2 years ago on this day when the Zimbabwe Army announced they were intervening to target criminals that surrounded then-president, the late Robert Mugabe, after moving their military hardware into Harare and seizing control of the state broadcaster, the ZBC.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We're also live on all our websites, which are www.voashona.com for Shona, and for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com. And on this day 2 years ago, tensions and euphoria ran high in Zimbabwe when the army raiding homes of government ministers, including Jonathan Moyo and Ignatius Chombo, amongst others, saying they were targeting criminals around then-president, the late Robert Mugabe, and not staging a military coup.
While Mr. Mugabe and his ministers were scampering and fighting for their lives, many Zimbabweans were celebrating what was clearly the beginning of the end for Mr. Mugabe's rule. But today, that euphoria has died and has been replaced by a cacophony of disenchantment against Mr. Mnangagwa's successor, President Emmerson Lambudzo Mnangagwa. Many are complaining about his leadership. The economy is in a tailspin. There's no jobs that he promised during the election campaign. And many, many people today are regretting participating in the removal of Mr. Mugabe. In brief, many people are saying they were better off with Mr. Mugabe.
We will be taking you through that journey today, and for you to come here and also reminisce and tell us, where were you? Has anything changed? What do you foresee happening in the future? So please join us today, and we welcome all your suggestions, and also please write your numbers on our Facebook platforms, and we'll call you right back in Tunga.
Yebo, mavikunjalo li chonanjane makaya gwabasanda sikuma singumsakazo we Studio 7 na njalo sikuhlelo we Live Talk. Utaba isingalo lamhlanje ngolokususwa kuka Moyi umnumzana Robert Mugabe uhulumende wakhe embusweni ngomnyaka ka-2017. Na lizakhumbula ukubana ngosuku lwalamhlanje nkulo mnyaka 2 years ago, ibutho laselingenileke esitaladeni izolo mhla ka-14 lahluthuna intambo zomsakazo we-ZBC kanye lakumaphephandaba kahulumende laseliziphethe. Laselimemezela-ke lamhlanje ngo-5 o'clock ekuseni kungubaba uSibusiso Moyo osengumphathintambo obonanga ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Wayengakaziwa ngabantu abaningi ngaleso sikhathi, kodwa-ke wasephuma ngelanga lalamhlanje ngo-5 o'clock ekuseni kumabonakude ememezela ukubana ibutho selingenele kwezombusazwe, ngoba la selinanzelela ukubana kulezigebengu, izigelekeqe ezazigombolozele umongameli Robert Mugabe, zisenza imisebenzi yenkohlakalo eyayibulala umnotho weZimbabwe. Wakulandula wakubeka kwacaca ukubana kwakungayisiyo okuthiwa yi-military coup, ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kodwa 2 years down the line, abantu abaningi bathi kusobala ukubana umgabe wahluthunelwa elibutho. Abayakhala ke abanengi lanxa abanye ikakhulu abecele likaMnangagwa besithi hayi umongameli wenza konke akwenelisayo. Abaningi bayakhala ngombuso kaMnangagwa bathi uqhubeka icindezela abantu. Abanye bathi umbuso wakhe mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Bavama ukupha umzekeliso wesinkwa abathi sasiyidola ngesikhathi sikaMgabe, namhla sibalelwa phezulu khona le kubo $16-17. Ngokunjalo bathi hayi babe ngcono ngaphansi kombuso kaMgabe abanye. Kodwa ungababuza ukuthi alubana esaphila uMgabe lamhlanje, simbize sithi hayi mdala subiselwe into zakho, ngena esihlalweni buyela lapha, ungavuma yini? Bengavuma bathi hayi bebengasoze bekuvume lokho. Kodwa bayaqathanisa nje ukuthi hayi phakathi kwemibuso yomibili awukho ongcono kulomunye. Mafi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi semusi wechishanu kudai ntunga nhasi vazhinji pari zvino tunoziva kuti vakatarisa ivo mutambo webhora uri kutambwa pakati pemawarriors nemazebras ekubotswana. Asi nhasi tanga tiri kutarisa isu kudzora ndangariro kune zvakaitika makore maviri apfuura apo takaona vechiuto pazuva ranhasi gurukota rezvekunze kwenyika vaSB Moyo vachienda ivo kunhepfenyuro yeZBC. Vachishika ikoko vachisvikonotaura ivo kuti pane zvavanga vari kugadzirisa munyika, uyezve vachitivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachigadzirisa nekubvisa matsotsi avaiti ivo akanga akakomberedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Saka tiri kutarisa kuti ndo zvakaitika here, semaonero enyu pane zvasanduka here mushure mekunge pari zvino tava nemutungamiri vaEmerson Munangagwa. Asi ndinofunga ntunga tine vhidhiyo iyoyo yava SB Moyo apo vakaenda kuZBC rega timbonzwa kuti vaiti chii pavaitaura ivo vachitaura ivo neveruzhinji. Musi iwoyo vazhinji vakanetsikana chaizvo vachitiko chiiko chaakuitika, asi regai tiende kuvhidhiyo iyi tinzwe kuti vakati chii pavaitaura apa.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. We are only
apo murikunzwa va SB Moyo
around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. Zimbabwe Defence Forces
apo tanga tiri kunzwa vaSB Moyo vachitaura ivo kuti vakanga ivo vechiuto vakanga vari kuti ivo vaMugabe nemhuri yavo aiwa vanga vakachengetedzeka zvakanaka, uyezve vachiti ivo vanga vachida kuti vabvise vavaiti ivo matsotsi anga akakomberedza vaMugabe. Saka toda kunzwa kuti mushure mekuitika kweizvi pane zvasanduka here, pane zvamuri kuona here, pane mutsaukano here, uyezve kuti pane zvamungaone zvingagadziriswa here mune remangwana ntunga.
Yebo mavhi, ende mvunzo uri kubvunzwa nevanhu vakawanda nhasi ndewekuti sezvo vaiti kune matsotsi akakomberedza vaMugabe ari kuba muhurumende ari kuita nyaya dzeuori corruption. Ko corruption iri kuitika nhasi, uori huri kuitika nhasi. Huri kuitwa nematsotsi avaMugabe ayaya kana kuti uyu akomberedzwawo nematsotsi? Yilo udaba olukhulunywa ngabantu abanengi ukuthi njengoba imisebenzi yenkohlakalo ikhanya iqhubeka kuhulumende, amasela lawana ababesithi bawajongile bazama ukukhipha wona ababesithi agombolozele uMgabe yiwo alokhu ekhona yini? Ngoba siyazi abaningi babo sebasuka elizweni abantu ababesidla ababegombolozele uMgabe ngoJonathan Moyo kaSukuwere. There is no doubt ukuthi yibo ababekhulunywa libutho, kodwa inkohlakalo iyaqhubeka elizweni kuhulumende manje. Umbuzo ke ungokuthi lo uMnangagwa selamanye amasela yini amgombolozeleyo? Yo umbuzo obuzwa ngabanenge.
Ndiri kunzwa ntunga kuti tine munyarikani wedu wekutanga vankululeko Sibanda varipo veMDC yava Nelson Chamisa. Saka totanga nekuvabvunza kuti makadiiko vaSibanda? Aiwa tiri wadi imi munoona pane zvasanduka here tichitarira kuti nhasi pava nemakore maviri apo takaona vechiuto vachipinda munyika vachiti ivo vanga vari kuda kugadzirisa zvinhu uyezve vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kubvisa matsotsi anga akatenderedza vaive mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe.
Munoziva zvenyu kuti apa muri kungonatsa nyaya. Chokwadi chinozikana nevana muZimbabwe ndechekuti masoja akapinda akaita inonzi nechirungu kuu akatora utongi nechisimba. Vakatanga kutonganyika nechisimba nemuwavo uyu vamunangagwa. Tinoziva kuti kubva musi iwoyo pakabiwa mari dzakawandisa kubva kuhurumende 3 billion dzakabahwa neparamendi kuti dzakabiwa kubva November kusvika kunana April, May 2018. Saka tozati umbava wakasimbiswa. Uyezve pane vamwe vakataura zvichitika izvi zvekuti aiwa kapa munyatsopinza vanhu vanogona manje kuti kuzotinetsa pakubira nyika apa. Nokuti aiziva zvavakaita kuDRC, tinoziva zvavakaita kuchiyadzo, tichizoziva zvavakaita zvemunyika yeZimbabwe panguva isi yavanga vari vachitonga kuchiuto uku. Saka handizivi kuti tinovachenesereri tichiti vakapinda vachiti vanoda kubvisa mbavha kana kuti chichowa ndechekuti vakapinda vachida kubira nyika.
Ntunga.
Kotwa vati dokotela Spanda ibutho kalihlutunanga bona bezanu PF sizama ukubaxhuma lapho zabezwa bedefender bathi okukhona ukuthi uMgabe wagcina ngokuzisukela esikhundleni ngokuresigna ngakho ngeke sithi wahlutunelwa libutho.
Tikunzwa kuti vasibanda nhare dzavo dzinenge dzadonha asi regei timboenda tina amai Linda Masarira Kaingizi makadiko. Aiwa, vesangano relead. Totarisa kuti nhasi tiri kuona isu pasvika makore maviri atingati anniversary yezvakaitika munyika makore maviri apfuura patakaona vechiuto vachiuya vachiti ivo vakange vari kuda kubvisa matsotsi anga akakomberedza vaMugabe. Pane zvasanduka here semaonero enyu?
Chekutanga chandinoona chakasanduka inyaya yemagariro edu mukati menyika ino takanyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yaMugabe. Zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Chaive chimiro chekuti waiti ukada kunatsoratidza kuti izvi hatisi kuzvida sevanhu waigara wakangoteverwa kawaiperedzesera waa mujeri kana kunotorwa usisaoneke zvakare. Toona zvakare kuti kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Ndo maonero anditi kuzviita kuti freedom yavepo zvasiyana nakudhara pavaiti there was freedom of expression but no freedom after expression. Chitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties nguva yaMugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya mazuva vanhu vakapomponoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaita last year vonona think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yaMugabe. Ndo positive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vaMugabe vaenda. Machallenges mazhinji achiripo takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende ungave huri mukati mevanhu ndo pandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagore kugadzirisa nyaya yeuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tinoramba chikavira mberi asi tichidzokera shure.
Ntunga.
Yebo, uDokotela Spanda usephendukile njalo. Dokotela Spanda yamuzu unkosikazi Linda Masarira Kaingidza. Uthi sokwehlukene la lesiya sikhathi ngesikhathi sikaMgabe ngoba khathesi abantu sebelenkululeko yakwanisa ukukhuluma okufunayo awubotshwa. Ucho njalu ulinda masariri.
Kwenye kuti EMTC katesi ipate sipani wa sikwanisi kwa zimshanga na lizende Zimbabwe. Mapolisa sale tiga kufunya loko. Nchone na mshanga nzi mshanga na ndavo. Wesala kono kuti senzi mshanga na ya rari njogota loko. Mshanga na zavula matiknatiris. Hawa ndo wafana na maambasa ata abakuluwa kuluwa za mapisi mishi. Sizamu kuti silungi isi molo ubona kwa Zimbabwe. Emhlabeni jikelele kodwa zathula abanye abantu besithi bona kuthokona kuloku kwehlukana ukwehlukana kwayo ngapho umnanga kwayisiwayo owayenza ukuthi abantu bulawe ngo-2018 indawo abantu befuna ukudlala ngathi isikhathi esiningi kakhulu sidiniwe ngalaba abantu mani okunye fanele sikunanzelele ukuthi khathesi umgabe ngesikhathi sakhe sonke busa kula bantu abangu-3 kumbe 4 abathethwa nge-treason umnanga kwakhathesi sikhuluma so ule minyaka emibili engenile abantu asebethathwa nge-treason sebefika 10 honorable scholar bonke bathaba le treason ngoba wakhuluma ukuthi uhulumende lo into yakhulunywa ngitswangirayo kodwa sangabe le problem so siyabona ukuthi abantu abafuna ukuthi basivala amehlo ngoba abanikwe okumnandanyana khona kokutshontshwa uhulumende ngaba sihambele kathana le mali
masarira kaingiza hanzi na dokotela Nkululeko Sibanda MDC iri kurambidzwa kuita misangano yayo. Just yesterday the police said no yet to another meeting planned by the MDC. So where is the tolerance?
Chekuti vangati tarisa nyaya iyoyo tinofanira kukutarisawo zvakare kuti nyika yege ine mitemo yayo uye vato reMDC vakuru vayo vazhinji magweta vanoziva marongerwo anoitwa manyorerwo etsamba nezvinofanwa zviripo pavanenge vachikumbira kuita magungano aya kana ivo vakaendesa tsamba yavo mazuva asina kufa ndinoziva kuti notice iyi yekuchetwa musanganoitwa 7 days before kana imi mukaendesa notice iyi 4 days before munenge muchida kuti ivo vazoini ndikungopasa muenzaniso nekuti nyaya iripo ndeyekuti bato reMDC riri kuramba richikonzeresa confusion mukati menyika ino vanoita zvinhu zvinenge zviri outside maspecified legal requirements vaita outside zvinhu zviri maspecified legal requirements vomhanya futi kunzokuona kuti tiri kungunyikidzirwa kodzero redu indinoona zvakakosha kuti ngatiitei zvinhu zviri malegal requirements edu semanyorerwo azvinenge zvakaita mubumbiro remitemo kana mitemo yedu chechipiri tikada kutarisa zvakare kuti tikaramba tiri vanhu vanogara vari antagonistic vanoda kuramba vachirwa vasingaunze masolutions futi nyaya dzatiri kunzwa tikada kudzoka kumashure gore rinoro rese kana kubva kumarure kumashure MDC inoramba ichikotaura nyaya dzehondo inoramba ichitaura nyaya dzekurwa inoramba ichikotaura nyaya dzekuda kuonzesa nyonganyonga nyaya dzekudira jecha nyaya dzekuti chero ani nani zvakare hurumende pasi rose kana uri kudhina nevanhu vari kuda kuramba vachingokonzera instability reaction yacho inenge yakamira sei nguva yatiri inoi chandinokurudzira iwo akuneko varipo vakateerera kuti vazoendesawo kana kune mutungamiriri wavo ndeyekuti ngatimbosiyanai nenyaya yekurwisana timbouya kuzorwidzana nemaideas anovaka nyika ino kuti nyika ino toigadzirisa sei nekuti ivo veMDC vakatadza kupruva kudare rekwavakaenda constitutional court kuti vakahwina maelection hatingarambe tichirwa tichiramba tichitaura zvinhu zvinopikisa nyika yedu zvinodemoniza nyika yedu Hillary Clinton kuamerica akabvuma kuti hemandipirira maelections bati chakakosha inyika yeamerica ngatishandei kuti america iende mberi havana kuramba vachiti Trump tichara pachipotera matombo tinoona everyday america yose ichiva tambo zvaari kuita zvisiri izvo asi havasi kusunga upfumi hwenyika yavo havasi kudzorera nyika kumashure vachiti ngatichenyonganyonga mukati menyika yedu it is high time that MDC matures and stop this tomfoolery yekuti varirapa vachida kuramba vakatiita tension mukati mezvizvarwa zvemuzimbabwe ngatimbogarai pasi semazimbabwe tibobvisa majaketi emapato edu titogadzirisa sei nyika ino kuzvizvarwa zvemuzimbabwe zvigare zvakanaka kwete kutyora tichishungurudza pfungwa nemwoyo yemazimbabwenzi mazhinji ari mukutambudzika.
Dr. Spanda, before we go to our next guest, I'm sure you'd love to respond right there.
No, I don't respond. That's just a lot of hogwash. She just said nothing. She is singing to the gallery. We can continue with more serious people.
Okay. Thank you there, Dr. Spanda. We'll come back to you, Mava Titorem, our next guest.
I want to consult it in our Jones Musarave, Batore Zano PF, Varku, Canada, Kotnokchinga Mizai, Pachirongwa.
Oh, thank you so much.
Ehe, vamusara mungati michi chaitwa nehurumende yenyu yeZANU PF chamungati chinoyemurika. Tiona kuti masvitsa 2 years mapinda pachigaro apa.
Well, chokutanga tawedzera freedom munyika. One major example being freedom after speech and freedom after expression. Old dispensation zvairovesa kana kuraisa kana kutsakatika ukaona wa criticize vamugabe waisungwa uvharirwa ko disappear aswa munangagwa varutaridza a lot of unprecedented tolerance to the opposition vakati ma opposition party sese vakasununguka kuti tiye tizogara pasi tichikurukura ku Poland zvinotaridza kuti I'm a new dispensation in a tolerance, in a freedom. Yes, you know, akusarowa munhu. Vamugabe vairova kudashura chaiko zvekuti vana vatsvangirai nana vamadhuku vakaborohwa. But vamunangagwa hatisatamuzva zvinhu zvachamisa vazorohwa kana kuti vazonzwai vazonzwai. Hazvichaitike muchi mu new dispensation. That's number one. Number two, there's more focus on substantial issues that are of interest to the ordinary masses. For example, if you look at Zupco, one of famba ne motika rema bus, varikuona mazupco aripo pa road. Ma roads akugadzirwa, anga gadzirwa nyika yese at the same time, asi zviri kugadzirwa. Kuda kusama kugadzirisa ma relations nedzimwe nyika, ingava dzekumadokero, zviri kuitwa ne new dispensation. Diaspora engagement, we are seeing more of that interest in engaging. Nguwaya wa mgabe, diaspora ya ingo wa ye kusurirezwa. Wa mgabe, apana pa waya zombo. Zwa shins, wazenda kwa Amerika. Kana waenda kwa China wakaso. Sangana ni Zimbabwe ndariko. Ese, regardless of party affiliation and all that. So those are substantive bread and butter issues that the new dispensation is has worked on. We have also seen some progressive economic reforms happening. They are not just happening on the political front. We are also seeing reforms of the economic reforms. In the old dispensation, there was an unrestrained culture of borrowing and spending. But look at the new dispensation. Some changes have happened in terms of restraining government spending, the culture of dishing out treasury bills, abusing the overdraft of the RBZ. There has been some tightening of the screws a little bit.
Mm-hmm.
So, there are many positives.
Mr. If I may just come in there.
Some of the few.
There are a lot of people that are actually writing on our live feed at VOA, Sean, are just asking that. But when you look at the economy, it's now in free fall. During the Mugabe era, they were saying they were buying bread at $1. Now it's $15. How progressive is that? And what's your take on that?
Well, I think I'm all dispensation less equity. Kuti chingwa ichocho chizoita dhora hurumende yanga ichingokwereta andiri saka zvakafanana nemumba kuti mumba imomo muri kuwana chingwa asi baba namai vachiwana turi kundokwereta kumaraini right that's one perspective. It was not a sustainable model because now look at what has happened. The new dispensation inherited massive debt. It will be 8 billion from external lenders. We have about probably 15 billion domestic borrowings. So it was false comfort. It was a fake price of bread. Even in America and Canada, you don't find bread for a dollar. So that old dispensation, it was pursuing populist measures, but it's in a long-term pain. Now, what the new dispensation has done is to switch over things and say, okay, let's have short-term pain for long-term gain. So people need to understand that that price was not realistic. It was a fake price. It was artificial. It was based on borrowing that was going to burden us in the future. Mm-hmm. So these are the consequences of that unrestrained borrowing that was happening in the past.
Thank you, Mr. Jones Mosara. Kwango kubo kwa kusenzi wa ngumkabe akusenza gali manje. One funny thing, though, about many people in ZANU-PF, they blame the late Robert Mugabe for everything. No one really wants to take responsibility for anything. Ngilomlaleli ecingweni kodwa ngingakayi kuye. Baba Spandangena kona hapo ya muzu ya kulumu msara.
Well, look, Zimbabweans are not a stupid lot, and I think that we do a disservice to ourselves when we talk to Zimbabweans if they're stupid. Robert Mugabe flew the Air Zimbabwe. Mnangagwa doesn't. He flies a private chartered plane. Robert Mugabe, yes, certainly maintained prices as best as he could that Zimbabweans could afford. Mnangagwa didn't. Robert Mugabe had in his whole, in his 37 years, five people on treason charges. Mnangagwa has seven of them in 2 years. Robert Mugabe talk to any other leader in the world and amass some respect. Mnangagwa is respected by his staff. Robert Mugabe unleashed violence on the people of Zimbabwe in 2008. But it didn't send soldiers on the people. Robert Mugabe killed people. He didn't kill seven people in 1 day, shooting them at point blank. Robert Mugabe was a poor planner, but he didn't steal $3 billion in 6 months. So you realize that we're not even being sold a dummy. We're being made fools and stupid people by this square. Kumnoani bigono mtaranawane. Mishigushawanwanotarozinzinengi. Not sing this song that not even anybody in Zimbabwe sings. Ikutanzi, there's some kind of reform. You have freedom of speech. Go and ask us kind of the freedom of speech in this country. Ask us if there's freedom of assembly in this country. There's none of the sort.
Well,
ask the RBZ right now. The RBZ right now is an organization for monetary fraud, defrauding the people of Zimbabwe. The Ministry of Finance serves one purpose. So this is something that the people of Zimbabwe experience every day that they never experienced in their lives before. This country has been in a bad place. This is worse. Robert Mugabe destroyed the economy. It took him 17 years to do that. It took this guy, on the other hand, 7 months to destroy it from something to nothing at all. And Zimbabweans are awake to that. They don't need to be told anything of anything about this guy. They've got him. I don't want to ask you to remember the guy everywhere.
Thank you there, Dokotela Spanda. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Eh, siyaphila, siyaphila baba uNkomo njani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Yo, baba uNdlovu eGoli.
Indlovu enkulu. Sungenile kuhlelwa kusiphi umbono wakho?
Yazi inkinga ekhona nje baba uNkomo la, ukuthi sikhuluma nabantu abangezwayo abantu uma bekhuluma. Noma ngithi ngabantu abangena feeling nabantu baseZimbabwe. That's a big problem, isn't it? Ehlelene liyalibeka kahle. Kodwa yonke le mibono ekhulunywa ngabantu, abantu esikhuluma nabo, ngelaba abasizwa nokuthi sithini. All right, okokuqala, uma bethi umdabu wayengcono kunomnankakho, asilona iqiniso leli, bayafana. Ngoba khumbula ukuthi isinkwa kumgabe uma sokuthewa idola laseZimbabwe sasesithengwa nemalini. Abakhumbule nje lapho ukuthi laba abantu bayafana, there's no different, bayafana. Economy le khona isafana, isaqhubekisiwa from kumgabe isizwa kumnankakho, they're still doing the same thing. Akukabi khona umehluko, mhlawumbe sisezobona kasazi. Kodwa what MDC neZANU-PF vela basebenzela abantu baseZimbabwe, basebenzela bona. Ngoba i-MDC azibani ukuthi isebenzela abantu baseZimbabwe. There be something ababezoyenza uma kusuya kuma-election ukuze abantu bonke kubonakale ukuthi kuridiwe. So bona bakhuluma ngomlomo kuphela. Thina abantu esiphansi esivotayo asikwazi ukuthi la bantu kade barobhana kanjani le phezulu. Yibo bona abakwaziyo. So into wafanele nabo bay political party wafanele bebe ne intelligence yabo ezokwazi ukuvimba izani kulento eyenzayo kuze besebenze ngalo sizathu bengathi uma kuyukuthi behlulekile ukuvimba izani beqede lapho belwisane ngoba manje abasalwisani nezani sebelwisa abantu baseZimbabwe sebe siqhubeke beshutheka ngenxa yokuthi bona balokhu bekhala ukuthi umnankazi watshintsha amavoti umnankazi watshintsha amavoti okuyenza ukuthi i-political issue yaseZimbabwe ingekho right ayikho economy ezoba right because of this political issue uma bona bengalungisi i-political issue yabo njenge-MPC bebe yi-strong opposition party nothi le opposition party ezoma ngegama eliyi-one othi sirojiwe kathi bona bahlala barojwa so isikhathi bayifomeleni iparty uma kuye ukuthi bengenayo i-intelligence yabo ezokwazi ukuthi izinde leyi i-political party erigal bayifomelele phathi kumele bezihlalele-ke beyeke izani isiqhubeke kuzo ihluphekise abantu kunokuthi labo bebeyi-stumbling lokhu ebantwini basezimbabwe sibahlupheke.
Hayi siyabonga baba uNdlovu ngokungena kuhlelo ba.
Siyabonga ba.
Bari kutora apo baNdlovu mafi. Anzi apana chabuda apa. Bari kuti like many other people have been saying kuti chingwa chaita dora nenguva yaMugabe asi pari zvino hachitengeki zvachose.
Aiwa zvakawanda pana pazvikwadi vanhu vari kutatsurana vachitaura mafungiro avo akasiyana siyana. Regai timbodzokera kuna Amailinda Masarira Kaingizi. Muri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu, munoti nezviri kutaurwa nemacallers nevamwewo vari pano?
Chekutanga, I think ndine muono wangu wakati siyanei nezviri kutaurwa nevanhu, nekuti tikada kutarisa nguva yainzi nevanhu chingwa chaiita dhora bonzi neus dhora dzaziri pa1 to 1. Vanhu ivavo zvakare nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato ndivo vaichema zvakare vachiti aiwa muri kutibata kumeso dhora nebhondi asi1:1 yazisiyiwe kuti us iri zvigadziriserega mari yete zvakanosunungurwa kudaro pakapinda minista Mutuli zvikanzi regai chii us dhora izvigadzirise muikonomi kuti tione kuti zita cho ringe rakamira sei ndo pakatanga kuita mamaketi variation echi emari yedu tikarondoza izvozvi mari yedu yemuno muzimbabwe neus dhora asikazi 1:1 zvaane mari ikazvo kuita peka ithink is 1 dhora is about 15.3 kublack market izipa 1:21 takuda kudzokera zvakare tichinodzokera nguva iyi yataishandisa maus dhora zviri 1:1 chingwa nhasi uno chiri kuita 1 dhora kana kuti 15 dhoras kana tikashandisa black market rate chingwa chiri kuita about 60 cents. Ndo chokwadi chiripo, asi dambudziko riri mukati menyika yedu ndeyekuti masalari evanhu nekuwanika kwemari kuri kunetsa. Masalari ari kungorwa nevanhu kumabasa avo haasi kufambirana nemarate eus dhora kana kufambirana nemarate acho ari pablack market. That is the big elephant in the room. How do we get salaries to be stable according to the inflationary figures in this country? That is the conversation we are supposed to be having. But we have had a very big problem over the years of an opposition that is very alarming, that wants to get people to a stage where they are so agitated and then they are all over the place causing confusion. We cannot continue like that. We've got a nation to build. We have to be realistic about some of these issues. What is it exactly that we need to do as Zimbabweans right now? What we need to do is to push for government to make sure kuti vari kupa ma7 cents nevashandi vese kwavanosevenza vari kuhora masalaries anoita kuti vagone kunorarama zvakanaka. Inyaya yekutokera vachialama vanhu tizori zvatikuudza vanhu hazisirizvo. It is so wrong. And I ndinokwirirana nemutauriri afona uya achitaura kuti zvanhu MDC vari kuramba vachitamba nekupenyu wevanhu. That has to stop. Katitaurira nechokwadi, nyika ino haivakiki tikaramba tichinyeperana tichironderana tsuro tichiisirana mabhomba muroti. Ngatitaurira nechokwadi, only the truth will set Zimbabwe free. Tigare pasi, people from different having different stakeholders, whether it's churches, civil society, my political parties, could how to remove Zimbabwe forward. Zvinhu kuda kugadziriswa timbobva pakuda kurwira hukuru nepower ruzhinji rweZimbabwe ruchitambura.
My Masarira, many times you come across as an opposition to Nelson Chamisa and his MDC. Does that ever give you pause? Do you, you know, pause at times and think, maybe I should be talking more about what's happening in the government instead of the MDC as an opposition to the ruling ZANU-PF, not to the MDC?
The irony of it is every time when I oppose ZANU-PF, no one takes notice. But the moment that I oppose Nelson Chamisa, everyone notices that. My political party, Labour Economic and African Democrats, does not exist to address either ZANU-PF or MDC. We will criticize everything that is worth criticizing, and we will only applaud what is worth applauding. So at the end of the day, I do not exist to say that MDC is doing well when they're doing wrong. They are part of the problem in Zimbabwe. I stand to make sure that we depolarize Zimbabwe, because Zimbabweans are so polarized and toxic on partisan lines, which is so wrong. Zimbabwe is a multi-party democracy, and we cannot continue upholding wrong things because they are opposition. I have never seen Julius Malema always supporting the DA. I've never seen that. So don't expect me to be always supporting MDC because they're an opposition party. Where they are wrong, I'll call them to order, and that is exactly what I will do.
Do you admire them for, have you ever admired them for anything?
Right now, there's nothing that I admire about NDC, because they're just too antagonistic for nothing. They oppose everything for the sake of opposing. I am still yet to see the positives that they've brought in since last year after election. Everything about them is about fighting. That is one of the major reasons I had a fallout with NDC. We had been fighting since 2000. Karamukaramba muchirwa mukaona zvekurwa zviri kuita. You sit on the table and say, what is the way forward? What is it that we are doing wrong? What will take this nation forward? Atingangorambe tichirwa kachioka ndamuseve, pasina chiri kubuda. Zimbabweans are suffering. I spent more than 3 years in sales kwenara zvedzi tisingahore. Tichingoramba tichingorwara nhasi, takasiya vanhu vasingahore kwenara zvedzi nhasi havasi kuhora. Asi vanhu vanenge vachingoita politicking patv nemapepa kuti vanhu zvekuti vari kuti chii. Things are not changing for the people in Zimbabwe. Things are actually getting worse by the day. Kana zvekungwa zvaramba, ngatitsvagei dzimwe nzira dzitsva dzekuti tigadzirise maproblems ari mukati menyika iri.
And the reason why I'm pursuing that line of questioning is because you seem to be in denial about the MDC repeatedly being denied permission to do their rallies by the police.
Why are they being denied? I answered that question. From my own point of view, there are some legal requirements that they do not allude to.
But the reason that you gave earlier is pure speculation. Okay. Koma Msara, tipe ufungwa dzenyu. Hanzi mambotaura nezvekuti Vamnangagwa is a frugal leader. He has arrested expenditure, yet Vamgave was so extravagant. And Dr. Spanda vapa muenzaniso vagati mfananizo, kana kuti example vagati Vamnangagwa vari kumhanya nemahired jets mazuva ese from Dubai, from wherever. Kuva frugal kwacho kuri kupi ipapo? People don't understand, and I don't understand either.
Yeah, thank you. Toda kutaura zvinhu zvine mavhi 11. So, as usual, just like what they did with the Constitutional Court application, which they lost free and fair, they just allege without evidence. So they need to bring to us the V11 that are showing that there is no fiscal prudence whatsoever that is happening. An explanation was already given by the presidential spokesperson as to why sometimes the president might have to hire a private jet for certain trips.
Always, he never uses Air Zimbabwe. Always he hires a jet from outside the country. Even yes, from Gweru, when he has to travel from Gweru to Bulawayo.
Yes, and I said the presidential spokesperson already explained the rationale behind that, that it is actually cheaper to do that than to have the traveling public being inconvenienced by the president diverting Air Zimbabwe to go wherever he wants. When Comrade Mugabe was doing that, there was an outcry that Air Zimbabwe is being abused, is being inconvenienced, the traveling public is being inconvenienced, the president wants to travel, so therefore they divert the route of Air Zimbabwe. So the same MDC that is now saying Mugabe must come back, at that time they were saying Mugabe must go. They should tell us, if Mugabe was so good, how come their signature slogan was Mugabe must go? You see, so there is a fatal lack of principles in the MDC. That's why you find that even on this platform, the MDC member or representative is questioning our presence here simply because we don't agree with the MDC perspective. These are the same people who claim to be Democrats. What kind of Democrats are so intolerant to divergent opinions that even on a radio platform like this, they would not want anyone who disagrees with them to be here? So one thing that becomes clear is the MDC is a fake democratic movement. They have failed both opposing. They have even failed the duty of an opposition party. What they have brought to the table is confusion, lack of principles, begging for sanctions, organizing violence, attempting to overthrow the government through unconstitutional means. So we are simply being put in a toxic environment by a political party that cannot even do the duty of opposing. So ultimately, what we hear from the MDC as usual are mere allegations which are meant to smear the president and the government. They think that if they keep on lying and lying, and if they keep on portraying President ED as a reckless spender, it's going to incite the masses to rise against the government and all that. But it's all smear campaign. It's all allegations that are devoid of V11. Mm-hmm. Until the MDC brings V11 and say, look, if ED had used Air Zimbabwe instead of a private jet, it was going to benefit this and this and this and this. The private jet costed this much versus using Air Zimbabwe or diverting Air Zimbabwe from its route. Then this will remain mere allegations by a bitter opposition that is confused, that now is supporting Mugabe, the same Mugabe that they were saying they must go. They have no principles. But with that said, the president has opened a new dispensation that has brought democracy.
Mr.
So unlike
Sarah,
them, we would not want us to appear on radio stations with them discussing into that. We welcome them and we will continue to shine light on the incompetence, the corruption, and the sanctions begging that is in the MDC. So I'll be listening, but unfortunately, I won't be able to contribute. Thank you.
Minutes before the hour of 8 o'clock.
We have a caller.
It's before 2 o'clock here. Mm-hmm. Let's go to the caller.
Let's go to the caller, but would also like Mr. Sibanda to respond because those words were actually thrown at him. But let's take the caller they've been holding for a while. Hello, caller.
Hey, hello, Magadi.
Tirinani, Magadi, Truktora, Nimi, Murikupi.
Iriku, South Africa.
Taura, and you starting from Mataura Fungwazi.
Right, you know, the Baba Tanya.
Magadi, Baba Tanya. Taura, it is.
Andrew Kudakungo, Taura, and Kuti, Ayo, Baba Pinda, dispensation, you guys. Apana, Apo, Tachinja. But the Kalandaku Tarisa who politics they do. It is not that is always there for both sides. It is Anquato, let MDC Quato. Lotaku Sotenda Mai Masarira, Nokuba and Opo Sin Pat, Karaku itself. You got a computer number down to a Jaina because under the Daring the Adoranum Forum to Darika, the Anu, the MDC. These those who know Tines Anu Yakanga Iripanyanga in Abu Ghabi, 2006-2008. Kuine mabhira check angachikwanisa kuti hodwa kuzadzangoro kuti unotenga chingwa ndo pari kudzoka nhasi MDC kuti Mugabe was better than Munangagwa nokuti munangagwa wazo chake changodhura kusvika pa$15 okuti ukatita kuexchange kuti there is a difference nenguva yaamugabe ndo iri kudzokwa nesame mbc yaiti mugabe must go yodzokazve ichiti mugabe was better so handisi kuziva kuti chavanoopoza chii munhu anenge ari paupresidendi here kana kuti isystem yezano if kana vachiopoza system yezano hapana pano pagwa kutombomenshena takanaka chaizi mugabe was better because tine vanhu vakada 4,000 vakafa in 1 month panguva yekorera yedhat period yanga inava mugabe yayo handizi so kana vachiti zvezvaziri nani zvenguva yavamugabe handizi zvati vari kutarisa panguva ipi nokuti mugabe inherited a country yanga iine $10 ranga riri padhuze neus kusvika kwava nemabhiyera asisina value zvachose nematrillioni asi nhasi wodzoka achiti is better I don't think the MGC will be as serious.
Aiwa.
I don't think it will be as serious.
Babatanya. Chingoti gaga.
Pedzisai. Nguva dzafamba.
Nari dzababatanya dzabva dzadona ipapo. But vanga vari kutaura vakanangana navasibanda. Vasibanda kana muchikwanisa kupindurawo zvanga zviri kutaura mutereri uyu.
Kaona ika mutereri uyu anenge ari kutaura ari paside namai masarira munovaziva ka but anyway nyaya iripo ndeyekuti tinomezha success yeeconomy tichitarisa zvinhu zvinenge zviripo vanhu vanobvunza munhu wezanu shure anoti hanzi mdc haina principle nekuti yati munangagwa is of course, Mugabe could present a speech at the United Nations and people would listen. Mnangagwa can't do that. He can't even talk to a group of cattle and they stop. You also clearly would say that in that regard, Mugabe at least represented his views better. Mnangagwa atanga chinyaya chake che new dispensation. Chero iye achagona kuchitaura. Zimbabwe is open for business. Yeah, I think a leadership must be able to rally behind a point such that the nation begins to resonate. Taura is illegitimate. The whole country resonates. Even Mnangagwa now agrees that he's illegitimate. And look at how he's forming this Pollard, that group that even gives them a budget simply because he's trying to buy legitimacy on the cheap. He's illegitimate because Panacha Anuguna. Munhu wezanu wanga achisupporta Mugabe for the last 37 years wotanzi iye anofunga kuti ari principled nokuti nhasi ava kusupporta Mnangagwa akabvisa Mugabe ndoka vanhu vasingatrustike kava you can't trust them they lie vakanyepera vanhu vachiita coup sikanzi it's not a coup and now everybody agrees virtually it's a coup there's nothing that Mnangagwa has said that has stood the test of time saka kana vachida kuwawata and keep saying what they're saying, they can do that. The bottom line is that at the end of the day, the people of Zimbabwe and the people of the world begin to realize, Hapana, there's no one, I know, anga aine goodwill, because of how the world was disappointed by Mugabe after supporting him for the first few years of his presidency. The world was so willing and so welcoming to Mnangagwa, that flew away within seconds, because Hapana cha anogona. Izvozvi wakatora vanhu vakatambisa mari yenyika achiti hanzi toda kuita sanctions against much against sanctions and he put more sanctions on the country he is a threat to our national security and to the future of our country nenyaya yekusaziva chete munoziva kuti Mugabe waitikanganisa but aiziva pane zvaaifunga kuti ari kuita ava varipo mazuva anaya havana kana chavanofunga kuti vari kuita vari kungofamba nokuti vane tsoka vari kungotaura nokuti vane pamukana zvakaita vanhu vamuinavo nhasi papanera It's a challenge when your country is led by people who don't take time to think about issues. Unofunga kuti munhu une CIO, une masoja, une ministries, ma researchers, unotadza kuziva kuti chinyanya chake chema sanctions, chinozokanganisa nyika, wese chinowedzera ma sanctions. Vakaita machi yavo nhasi by tomorrow, panga pane ma additional sanctions and additional antagonism from the rest of the world, which is something that this country cannot afford. Saka vanhu venyu vari irresponsible, unconcerned and reckless. And dangerous to our country, and we are better off without a government than these crooks. And I think that we need to be very clear about those things and show the people of this country that we understand that the MDC has been very clear time and time again. We need to sort out our country. And in order to do that, we need to get rid of all these crooks that have been cheating our country for time immemorial. And we've got to tell the truth about Mnangagwana Zivakuti Ana leadership. Yano Gonaku provider that can bring another country onto the table. Waka Dr. South Africa Gorilla Pera, but in the Marindi Kanakuti, the Bumre Kutindi Pinde Murandi Union Muno, Kutra Tindi Gadir Senika. Wakamini Mamari, Nukam Trust, Wakam Tai Waka, the only thing we can do is support you fight against sanctions. Vachienda kuma sanctions mnanga kwa chino flopa ku National Sports Stadium. Vana Ramaphosa vaitotumira ma delegates avo kuenda ku America kutaura vakomana nyaya ma sanctions haine ine Swiss. Isitavangu tibatsirei pakucampaigna. But we're actually doing nothing about it. So if you believe Mnangagwa, your only problem is one, singular and no other. You are the only person who believes Mnangagwa. Iwewe ne group yako makagara. You are the only one. No one else believes in you.
Dokotela Sibanda, bakhona abanye abantu abaningi engibaziyo abangelani le ZANU-PF abangasomalunga e-ZANU-PF. Abakhona nayo, abangabasekeli be-MDC abakhona nayo abathi, you know, alikhanyi njengebandla ukuthi lenzani kahle kahle. Imihlangano viki after viki liyalelwa ukuyenza ngamapholisa. Kodwa kuphele kunjalo kungabi lalutho uthini abantwini abanjalo
zana umbuzo omuhle kakhulu ngiyawubongela ukuthi wesilalo yilolo sikuthi silabantu bonaba abathandizela babafuna ukuthi izimbabwe ihambele phambili babe khangela ukuthi kathi kwenzakalani sizokuba labantu ababeyengwe ngabantu abanjengalabo elilabo namhlanje kuphanel laba ababethonge izana abafana labo Linda Masari abalezi mota uLinda Masari phelezi nsuku udrive imoto yesabekayiphi izana manje manyangukwazi waphilanesi imali zikazulu engelanto ayenzayo now udubo lukhona yilolo. And abantu fanele babe kwathi abantu laba bathengiwa ngithi yini lobethengiweyo and angikwazi ukuthi indaba bona bengina babe baningi kangaka kuhlelo bengena lanto abayaziyo kumbe abancedisile ize ngayo sesithi nxa sathi thina esifuna ukuthi sikwenze yikuthi siqale sitshengise uzulukazi wezimbabwe ukuthi thina singabantu abathanda ukuthula kasiphonge ukulwa njantini izwilo Linda Masari ekhuluma lapha labanye bakhe othwa ngoba labo uJoe Jerama bahlala bethunjani labo Nick Mangwana lokunguminista kwabo lokho okuthiwa ngu-energy layo Mnangagwa uyabethunjalo MDC ithanda ukuthi ukulwa kuphela ngabafuna ukukhulumisana sathi no sizabayekela abantu laba sitshengise izimbabwe ukuthi no thina nxa sikhuluma ukuthi abantu laba kabakhulumeki labo abantu laba kakudlaleki labo abantu laba badlala ngemithetho kabalandeli umthetho kufanele kwaziwe khathele sizizile zonke selisazi akunsuku ezingaki even nabantu base-Britain nabo-America bebuya kithi besithi ayi lina bantu lithanda udlakela kalifuna ukukhulumisana labantu sathi hayi lisibona silobukhokheli obuncane bese licabanga ukuthi ubukhokheli bethu buthanda udlakela hayi thina sithanda ukuthula sizawulandela umthetho wabantu laba okwensuku ezithile sibone kumba abantu laba bazadlala kuhle kwezepolitics lanamhlanje sokusegcikeni ukuthi ungaze wenze namhlanje ngikutshele mntakamama ngitshele emapholiseni mina ngitshele emapholiseni afuna ukuqambela amanga ngibazisa ukuthi into liyenzayo leli nabantu ukuthi lenze nganiselabhana i-MDC izalihlupha lezanuyeni leyi ngoba abantu bezimbabwe bangagcina sebesithi no kakusasebenzeki under i-MDC ngoba i-MDC iyasisibhaniwe lebeselingasela muntu ozakwenzani ozancedisa ukuthi into ukuthi kube lokukhulumisana kusela muntu osetafuleni sisenzela khonokho ukuthi abantu abafana lelabo elilabo lapha kupanel bangahambi besithi hayi i-MDC ithanda ukukhuluma i-MDC ithanda ukulwa kuphela thina ithi sacela abantu ngemva kokhetho silitshontshele ukuthi hayi kakhulumisana kulungisa ilizwe abantu beni bayala ngakho ngiyathemba ukuthi namhlanje sokumgceke kubani lobani ukuthi abathanda ukulwa ngobani abadinga ukuxabanisa izimbabwe ngobani ababulala umkhonomi kwele zimbabwe ngobani ngabe kunjalo hayi sesingaqhubekela phambili uzulukazi wezimbabwe ngiyambonga ukuthi usekubona sokusegcekeni ukuthi i-MDC iyakwanisa ukuthi izikhame okwesikhatshana izame ukutshengisa uzulukazi wezimbabwe ukuthi hayi sidlale le ndwangu zona sidle umbe emasimini.
Amai Linda Masarira, just to explain Zuru Tawra na Dr. Spanda, anzi Batorenyu rakatengwa nezano makapuwa ne motokari amuri kufamba naye.
Chekutanga ndoda kutanga ndataura naivo vankumuleko kuti vasave mushamarari wezvinhu zvavasingazivi. Ndinodzokera kwavarivo kubato ravo gore rakapera muri sizvigwai naCharlton Wendy vanga vasingabvi kufurazira chiwenga kwaraigara vachinopiwa ma2000 nemawiki. Ivo vachanyisa kana ivo vankurumbeko vanoziva futi kuti fuel yavaiisa kuMDC yaibva kuna kuda Tsvagwirei. Ndinovafumura ndikavapedza izvozvo nekuti ivo havana kana kutombochena zvamuchose. Vane makore vachidyidzana nezanupf kubva vatangirai vachiri vapenyu vachiudza vana vese mubato kuti musatore minda ndeyezanupf, asi vese vakuru ikoko vane minda yavainotora kuti nevanhu vevezanupf. Vachamisa chaivo, vaiva nemabhizinesi navamugabe. Saka hapana chavanoda kuti taurira nekuti tichazosvika panguva yatichazotaura chokwadi chete chekuti MDC ribato ranga richitipata kumeso kwemakore. Ndokuti saka nesu vamwe takarisiya nekuti takaona kusviba kwaro neuori hwaro. Tichienda mberi zvakare, vanoda kuramba vachishedzera nyaya dzeuori, nyaya dzekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero. Vanombunyikidzirwa kodzero nani? Ivo vaine vhayorensi inopfuura yehurumende iripo iye zvino. Taridai mune zvakaitika paSaturday, zvakaitika kumasvingo. Vanorovana pachavo, Stevenson akarohwa nani, Elton Mangoma akarohwa nani. Tikatarisa zvakare, corruption iri MDC yakawandisa zvekutoti hatina confidence yekuti bato iroro rikatora matomo ekutonga rinyika ino. Vanosvika vese vachisvika vachinorya vachipedza corruption. Vane maMP mangani akamboita accountable kune vanhu vakavavhotera kuti constituency development fund yakashandei. Mari inouya yemaMP inouya kubato yavanowana kuparliament mamiriyoni yakashandei. Last year mari iyoyo yese about 600,000 yakapinda maaccount mavachamisa vakaidya vega. Imwe yacho yakasara haina kutaumbira macampaign. Hakuna kana MP 1 akapiwa mari pamari yemapato. Ndinotaura zvakawanda. Hatidi kuti kana tichitaura zvinhu zviri maringe nenyika yedu gadzirisa say people get personal because zvitoriwone zvakawanda zvatinoziva zvakanoita. Mari dzavanodya, mamiting avanopinda akawanda, vachinotora mari vachipesanisa vanhu musoro. Saka vanhu ngavafunda kutanga kutaura zvekwavasina kuswera nekuti ivanzi ramari yezanupf yandinobata. Handina mota yakabva kuzanupf. Bato rinonzi lidi rakagadzirwa pasi pemuti kumba kwangu nematrade union anga aneta nekunyeperwa nezctu, vanga vaneta nekunyeperwa nemdc nekuti isu tisu tiri kutambudzika mukati menyika ino. Hatimbofa takaregedza kuzvirwira nokuti apa nguva yekurwira kodzero dzemahevhu notes isu vasina chinhu tigadzire nyika yedu. Ini ndiri mudzimai ari kuzvirimira mumunda wekumusha ndichirima chiwana mari yangu kutopako. Ndiri mudzimai ari kuswera achikorokoza kuti vana vangu vagone kunorarama. Zvavo vanoswera tinyepera vari maseko avoda tifunga zvanondipedza. Handipedzeke nokuti handina kugadzirwa nemdc, ndakazvigadzira ndega. Ndine kozi yandinorwira. Ndinorwira kuti mukadzi wese ari mukati menyika ino nevanhu vese vasina mukana nekuti vagone kunozvimirira vave financial independent, vawane masocial economic rights avo, vakwanise kuzviwana. Handina kuvetsura ndichinyombana nevanhu ndichifunga kuti ndaseva zvekuti.
Aiwa, tinotenda.
Ndinomudza vankumuleko Tsvanga ndechekuti Chinese student politics yakapera. Zvinhu zvamasora musakubatare nezvo kusora muchituka vanhu zvinoitwa kuzinhasi rekumaunivhesiti. Kana tapa nguva yatire zvematongerwo enyika chaizvo chaizvo, we exchange ideas nokuti kuswera tichinyombana nekutukana ndatendangu.
Vasibanda, motipa mazwi enyu ekupedzisira. Todzokera zvakare mukutarisa kuti pane zvasanduka here 2 years tiri pasi pehurumende yava Munangagwa.
Aiwa ka, munoziva kuti hapana chiripo. Tinongoziva kuti vamunangagwa zvavanoita ndozvavo zvokungonyepa zvino kutenga vanhu, kutenga manyuzipepa vachiti hanzi vanoda kuti vafambise nyaya dzekungoti vanhu vasaziva chokwadi. Chinonzi pachirungu ite competitive authoritarianism. Ndo yatikuona pano, inotenga vanhu vachipuwa mari dzimotikari, vanhu vemanyuzipepa vanopuwa mari dzimotikari kuti vafambidze nyaya dzekunyepa. Iyo vachingova ndivo vanenge vachirya mari dzevanhu dzenyika. Saka tinoti kuvana veZimbabwe vachamisa, vachataura nemi musi wa20. Munoziva kuti mutungamiri watambudzwa zvikuru sane zano, uye munoziva kuti zano inovenga vanhu vanoichallenja zvechokwadi. Yogoti ivo vanenge vatengwa yavo ndo vanenge vachinzi vanopuwa dzimotikari nemari zvakadai. Vachamisa izvezvo, havabvumidzwe kana kufamba papi zvapo vachisangana nevanhu nenyaya yekuti vano zikarani zanu basara vano itare kuda kusunungura vana Zimbabwe. Tinoti vana Zimbabwe ngavarambe vachisimba ipapo nekuti tikafambidzana pamwe
chete tikabatana. Thank you, Doc. I'm afraid we'll have to leave it there. Isikhathiswe sesihambile. Olivalelisayo mntungamile inkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good weekend. Bye-bye.